Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu, chikumi 26, 2024. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare la Major Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva muhomwe yekutengera varombo mbudzi yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yakaparurwa kuti ibatsire varombo nembudzi. Mutongi wedare vaMarewanazvo Gofa vati vaviri ava vadzoke kudare mangwana masikati kuti vape mutongo wavo pakuti votongwa vachibva kumba here kana kuti kwete. Mukuzeya nezvenyaya yeuori unonzi wakaitwa nevaviri ava avanonzi vakapiwa mari inosvika 7 million United States dollars nebazi rezvemari asi vakatenga mbudzi shoma shoma ndokutyorera imwe mari muhomwe. Tabata vaObed Chinamo vanoshanda nesangano rinorwisa uori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Nyaya dzakadaro idzi ndadzibatwe neudzamu nechinhu chinhu inokodzerana nemari yakaii yakashandidzwa. Saka hatizivi kana pachatova manenjine zvachi kana kuti nemazita rezvinosva vamwe vaida kuvapangwa nakuvabata vamumaoko mari vachizovakwanisa kuzondovarova mamwe imwe chete asi matangi acho handina kuii bhangu haana indibvisa.
Tiri kunzwa vamwe vanhu munyika vachichema-chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva, zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa uori. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe?
Vanhuno vane muno watinoona wechiti seorganizationbatsirana nezvake zviri zvahurumende nekuti handiko kekutanga zvichiitika. Kune mashure umwe vazhinji vekuraindwa nemhato dzakadai vaimbova minista vaiva chombo nevamwe vakadaro vakambobatwa vomboiswa mujeri vozobudiswa mchena muchena vopuwa mazita anenge ari kurikurudzazviya kuda mhosva vana nedzemuishwaya nevamwe vakawanda. Saka vanhu vanozvipedzera vatokochiwa kuti nyaya iyi yakavanhu yavo vaitongwa nenyaya yechi kozonanzi havatina nyaya tiri kutongera zvizvizvi manyepomera kubva kwavakambonzi vakambonga vakafikidzwa seri asizvoni zvakatera ero rikazvatizanzi vaonge vasina mhosva ende mutongo wacho unouya pautendi vanhu vanenge vaine zvinhu zvakawanda zvavanenge vachiita zvekuti havambonyaudzii chii chiitaiti vanenge vasina kusinge mapepa nhau zviri kuitika zvike hane kutokutanga zvinokuramba zvingoitika zvichingoitika zvinochema-chema zvikuru kuti mazita vedzimhosva nevamapazi hurume yese vanonzi vadzipeori ngavaitewo kuti vana vezimbabwe wabatika ni nima inga nima kiti au ajikwansa kichinja utumba uu hiyo wakamata nara kwenye kutio wani wa choma choma yu waliku za rita yeti yenita
Va Obed Chinamo, vanoshanda nisangano re Anti-Corruption Trust of Southern Africa, vanga wari Parunare Muharare.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum neZimRights nemamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZimRights vadzikamai Bere vaudza Studio 7 kuti
Zimbabwe nhau dzenyaya yekutochwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziya mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachipemberera International Youth Day vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotywa zvakanyanyisa. Iro gore rinoiri tangati tinetana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Muya akaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira yakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko riri kuramba richikondinairwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
chekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ngava zvichemo zvavo kuna Commissioner General ndinoziva kuti zvinotambirwa kana zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vatakudzwa ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vachange vachiendesa nhai mberi kuti vaone kuti zvaitwa sei vanhu ava vange pane zviri mitemo vachiratidzwa zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iyayo nezvure ndakataura naHarati Mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro richashandiswa kurwisa dambudziko rekutorwa kana kushandiswa kwezvinodhaka munyika. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe Multisectoral Drug and Substance Abuse Plan 2024-2030. Raparurwa panguva iyo Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati hurumende ichashandisa mauto nemapurisa mukurwisa dambudziko iri vachitorera matano kunyanya vanenge vachitengesa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box ndemumwe wevamwe vanga vari pagungano iri. Vanoti vatambira gwaro raparurwa nhasi iri uye chido chavo ndechekuti zvaparurwa zvacho zvinge zvichitevedzerwa. Ngatizwei hurukuro yavaita naMavelas Nhlanganya uye nezvenyaya iyi.
Asi zvaguru mupenyu wenoronde Zimbabwe apataona president achiloncha chirongwa cheZimbabwe multi sectoral drug and substance plan ichabva mugore ra 2024 kusvika 2030 kuState House. Ichirongwa ichi musangano uyu kungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vemachurch vauya zvinodzamu, taona vemabusiness, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chokutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani, ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo, I think vachapinda patite zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misika nzwa kuda iyo zvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa naPresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvokuita. Panowana vana ivavo zvokuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa aticha-creata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth.
Tine urombo avo havasi vaWilson Box asi ndivafrenge kubva Kacha. Vanhu vamutungamiri wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe. Gungano rekutsvaga mabasa muhurumende ratanga Bulawayo nhasi zvichibuda pachena neuwandu hwevanhu vaungana kuti vechidiki vakawanda munyika havana mabasa. Hurumende ndiyo yaronga gungano remazuva maviri iri kana kuti job fair. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvisinei nekuti chando chiri kurova zvekukudza kamba mumuti, vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair World 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa, uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa, avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Ndakaroorwawo nenchirulani basa rababa vari mugovernment but hazvisikubalansa. Today public service job fair. I'm hoping could something will come up. They are promising us something.
Papa Mukorori uyu ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management pa National University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarana nechamukainyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplasta, kutsiora foundation nevadaro zviri nani panongogara sangaiti chinhu. Tumaibatsirini zvavo zvoo zvoripo nechimomerawo mberi.
Mamari Ndlovu uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science panast muna 2018 ndomumwe zvevevange varipo.
Since 2018 handisati ndangoshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatsabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tinyoresewo tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission Amaina Gimzumara vati donzvo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya sechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana nayo regional balancing inova iyo yatino shandisa kutititi isusu Zimbabwe haisi Harare kune nchimbo takasiana siana tsimeo zisiri mu capital city tinodaidzo kuti vanhu vagari veko vari vanokwanisa kuwaniswawo mikana senongowana
Yanzu miyadzo zvaupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, LEDRIZ, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvisinei nekufanira zvakanaka kweupfumi munyika pari zvino, mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Akakosha ndechekuti pave nestability muekonomy, economy itange kugrowa more sustainably, zvinobatsira to be able to sustain when ma recruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontribute zvakare kueconomic growth and development.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe Mzare Tafadzo munoda wafa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana-siyana sedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno, even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti times haina mari. Asa hazvitodi drama rese iri, zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano Republic Service Commission rakaparurwa muHarare muna zvitagore rapera uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Kamera Studio 7 Mubulawayo ndine kudzana Musengi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushora zvikuru mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nekuda kuenderera mberi nekurwisa dzimwe nyika zvinokonzera kusagadzikana muMiddle East. Izvi zvinotevera mashoko avaNetanyahu ekuti vari kuendesa mauto kumuganhu wenyika yavo neLebanon pachityirwa kuti panogona kutanga hondo pakati peIsrael nechikwata cheHezbollah. Israel inoti chinangwa chayo ndechekuda kuzvidzivirira. Mapurisa emuKenya asvika muPort-au-Prince Gutaguri Haiti kunochengetedza runyararo pasi peUnited Nations. Chikwata chemapurisa chakasvika munyika iyi nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti mapurisa aya anopa Haiti mukana wekudzokera kuutongo hwejekerere. America yakapa mapurisa aya mari yakawanda uye zvekushandisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nesangano reYouth Skills and Educational Progress, YOSEP, iro rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica muna 2014. Sangano iri nemugovera wadarika rakaita mabiko kuColumbia mudunhu reMaryland muno muAmerica ekuunganidza mari yekucheresa zvibhorani kumatunhu ari muBulawayo neMatabeleland. Mukuru wesangano iri Dr. Tauya Kadzo vanoti kusvika pari zvino sangano ravo racheresa zvibhorani zvinosvika gumi nezvipfumbamwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hama neshamwari kunoku kuAmerica dzine interest yekubatsira vanhu kumusha. Saka tinosangana toorganiza kuti nyaya yacho inoda kuti tibatsire yakamira sei. At this point in time tiri kunangisa kuti tibatsire vanhu kumamisha kuZimbabwe kuti vaitewo access to mvura. And chimwe chinotibatsira ngechekuti kana vaita maboos vanenge vane mvura inenge yakachena kuti utano hwavo hufambe zvakanaka.
Tinoona kuti muri vanhu vari kunze kwenyika sei muri kufarira kuita mabasa osaya kumusha kwamusiri kugara.
Tine interest ne kumusha. tagara kuno kuku America, ku England, ku Europe, asi mwe yedu iri kumusha, idojiti batse wanu kumusha, pese pese petenge ta wana mukana wakuditi ite zwakadaro. Saka fundraiser, ndiwo imwe approach ye tuko nauti ingati batse kuti tiite ma program anozo budirira kuti tiite ma balls akawanda.
Matuna hapi amuri kunangana nao mubasa hilo rekuisa mvura.
So far ma balls etaita ku Matabeleland. Emuno zauti Matabeleland ine nyaye drought. Saka ndo kutati timbo tange kupula wayo. Ime project yetu kita mazuano nge kucholocho. Tudauti tiende tite expand. Tozo pinda wawo futi kunana kezi. Asi tukunangisa Matabeleland tika zoita ma balls akati o. Then toshi nangisa wawo futi zimwe sections za kumusha kutiti batsiri wano.
Sei makafunga kushanisa nzira hii kuunganiza na yomari.
Fundraising yakanaka. Fundraising ine ma possibilities aka wanda steriki. Munoita network ne hama ne shangwari all over the world. Muneta connection nema organizations anenga achida kuziwa kuti wanga batire sei. Saka tinenge chichita fundraising at the same time tukuita network kuti wanu waono kuti wanga chibatire sei. Inine angu filosofi yangu nge kuti wanu wekunoku waende kumusha wona kuti nyaya yacho yaka mira sei. Then kana takuzotaura kuti ndoma projects edo kuita wanenga wachiziwa kuti tinenge chichitaura nyaya yacho sei. Zimbabwe, inyika yedu Zimbabwe, kumusha, ndo kune mwe yedu ma Zimbabwe, nze ndo sangana nao, pese pese pinenge ndichifamba, wane mwe kutuwa kumana to batira sei, nyai yeku Zimbabwe, kuti hama ne shangmari tedu, ziwane ma basa, ziwane mvura, ziwane access yekujika. Saka isusu at the moment, tulauti titange tichita yoyo focus yekuti wanuwaite mvura.
Chinangwa chenyu munera mangwana nechirongwa ichi vakatsu.
Ticharamba tichikumbira rubatsiro either kureza mari kana tikasangana aone wanhu wanenge wane iyo inonzi technical expertise yokutibatsira kuita ma balls ku Zimbabwe. Ininiwo ndiri muna akazoverenga zve agriculture, zve farming, zve agribusiness, zve agricultural marketing, agricultural economics. Saka ndinengisangana aone wanhu wanoshandawo in those areas. Kuti tizo basirike wazuti basiro ne expertise yao wachiti connecta au nima organizations nima companies anozo kwanza kuti basira utiti basiro hamane shangwari ku Zimbabwe.
Nengo ye sangano re Youth Skills and Educational Programs YOSEP vatauya katso vari parunare Maryland munomu America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa mashoko ekuti mutongi wekuNew York vaJuan Merchan vapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasununguka kuti vataure nezvevanhu vakapa uchapupu munyaya dzavakabatwa nadzo. Paitongwa nyaya iyi vaTrump vakambenge varambidzwa kutaura nezvevaipa uchapupu pamwe nevatongi nevabatsiri vavo sezvo paichirwa kuti vaizogona kupesvedzera mhirizhonga kune vanhu ava. VaTrump vakazobatwa nemhosva yekunzi havana kufambisa mari zvakanaka vachiitira kuti vakwanise kukunda musarudzo dza 2016. Magweta ava Trump anga achitiwo kurambidza ava Trump kuti vataure kwainge kusina nematuro ose sezvo vamwe vevanhu vavainzi vasataure nezvavo vaifambawo vachivashora. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga we Studio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kana kuti PhD pa Howard University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Zvirikutaurwa najudge zvinoreva kuti vasimudza kusungwa kwanga kwaita vaTrump kuti vasakwanise kutaura. Vanga vakavharwa muromo kuti vasakwanise kutaura pamusoro pemawitness neavo majura arikuwa tuonga saka kusimudza kwake takusungwa kurora kuti vaTrump vapuwa mvumo yekupikisa nekutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari mutrial yavo asi havakwanisi kutaura pamusoro pemaprosecutor.
Zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite chimiro chekunzi unobvumidzwa kubata ava haubvumidzwi kubata ava munyaya dzinenge dziri kumataredzi?
Judge vataura ivo kuti havana kusimudza kuvhara muromo kwakaita kuti vaTrump zviri nyore, vati zvakavaremera pamwoyo nekuti chikuru vanenge vada kuprotekta majura. Majura anofanira kuita basa ravo vari independent, vasingatyi kuti pana anovatuka achida kuvasvibisa mazita avo nemhuri dzavo. Saka mumatare tinokudzira kuti majura anofanira kuprotektwa, asi mawitness vanhu vanokwanisa havo kuchallengewa kuti vari kutaura chokwadi here uye nechimiro chavo.
Ndingada kutarisawo kuti idzodzi nyaya dzakaita seidzodzi dzingava vhiringidzavo here mukukwikwidza kwavo musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuuya idzi?
Yaidzi hadzikwanisi kuvamisa kukwikwidza musarudzo richaitika pakupera kwegore. Vachasentenswa mwedzi unouya panyaya idzi, asi hativoni vachiindiswa kujere uye tinoona kunge vachaisa maappeal kana vasentenswa, and nenguva inotora matare zvichangofa zvakaloda panosvika nguva yesarudzo dzinenge sadzapera nyaya dzacho. Saka hazvikwanisi kuvamisa kuti vamire musarudzo. Uye mumazuva anotevera vanenge vachidebata navaBiden. Saka ndo chinhu chekutanga satakatarisira kuti mudebate umu vachataura kuti kudii panyaya dzavo idzi dziri kumberi kwematare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Hai, ndiri zvinoshamisa ndichekuti vanhu vezano ka vakangwara, because vakuona kuti August akusvika vanoziva kuti mutown kana mukaramba muine mahwindi munotoita musina. Vakanga vafoma zvavo zvimwe zvakaitika iwo mahwindi for idziwa tiwati vati vakuzvidzinganisa izvinezvi. Saka muri kuona kuti vakunyazoona kuti hapana vanhu vanogona kungoprotesta, ndosaka vakudida kudzinga mavhenda mumatauni kuti kwai tsvina mawindi vanhu vemusvikasvika. Zvese izvozvo izvo hazvishandi, hazvishandi. Vanhu vezanu PF makabirira sarudzo, tongori pachena. Tarisai mbavha dzamuri kurega dzisedzi chita madiri matiuraya vanhu venyu.
Muno muZimbabwe ndo kunonzi kukanya zvitinha nemate kwatiri kutoita. Unomu tapfidza kupfidziswa chaiko chaiko kuita kunge tiri kurarama munyika isiri yedu nevarume vavo.
Vanga vagadzire mabasa munyika mavo, vanhu varege kuenda kunobatwa unhapwa kune dzimwe nyika. Kuenda unobatwa unhapwa inyaya yekuti unenge usina zvekutoita muno munyika. Ngavatigadzirire mabasa, tirege kufunga izvozvo kunoshandiswa kune dzimwe nyika. Tiwane zvakakwana munyika muno, kwete kuti vanongozvifunga ivo pachavo vasi kuona kuti vari kutambudza.
Studio 7 ndaingokumbira semi munosvika mumapako makomo nemunzizi masaisai kuti pasi pano pese pane muZimbabwe diaspora muZimbabwe kuno kuSouth Africa pese patiri tione zuva remunga titaurirawo nevatungamiri vemachechi ese zvavo titsanye as a nation kuti zvimwe zvinhu zvingatiitire zvakanaka. Chero pakazi munyika muno mwane zigi, ini handisati ndatomboibata munyika medu muZimbabwe handisati ndaibata kungoone pamapikicha, asi vanhu vari kuita mari yokuita tissue paper US elite currency, vamwe vachiita kipu marali kune munhu wangojaivha. Asi kuti uedze kushanda kuti uwane mari chaiyo chaiyo hausi kuibata. Mwari, muri kudzika riiniko? Muri kuuya riini munyika yeZimbabwe?
Makadini vasamara vestudio 7 sekumire kuti raiti tokumbira mundisendero kanyuzi kunyanya malife talk handisi kwaona aba ndokuva mundisendero panhamba dzangu idzodzi. Ndapota zvangu chikumbiro.
Halo studio sei nyedu hombe kuti netsanzibabwe ndeye mapurisa edu ezita rapi.
Aiwa, tinotenda vatereri nemashoko enyu idzo ipfungwa dzevamwe vatereri dzine ne Studio 7. Busa kanganwe vatereri kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yenzara uye kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disen-